vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo muCCC vaIan Makone vati vari kutarisira kuti mavhiki maviri vanenge vapedza kutsvaga vachamirira bato iri.
Inenge iri community based ichatanga iyo nemanominations atinogamuchira kubva kuvanhu masitizeni nemastakeholders izvo zvinoitwa musora 5 April.
Vawedzero vachiti pachabuda vanhu vanodarika mumwe chete bato iri richagara pasi vanhu votaurirana nekuongorora kuti anokodzera ndiani, asi vachiti pachazenge paine komiti yakazvimirira ichatambira zvichemo.
Kune umwe anenge aine zvitutumo zvake kune komiti inozvidzimidza zvinenge komiti ichazenge ichigamuchira makomplaint iwayo yoongorora zvimwe zvine zvavanokwanisa kubva vagadzirisa vachigadzirisa vanenge vataga vanozvizvikidzawo kumusoro kucitizen national assembly zvizviongororo zvavo.
Vachitaurawo pamusangano mumwe chete vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato iri vaGift Australosis vati nharaunda dzichadoma vachamirira bato iri kusanganisira mutungamiriri webato.
Nomination yedu ichatanga kunominesa vanhu vada kutimirira kukanzuru mudare reparamende uye vada kutimirira vari mutungamiri wedu weCCC. Saka muchaona kuti pakufamba kweprocess yedu tichange tichitotaura nemacitizen kuti vataure zvavari kuona, vataure kuti ivo vari kunominata ane kuti atimirire kukanzuru, atimirire kuparamende uye anotimirira ari mutungamiri wenyika yapresidential candidate.
Vawedzero vachiti bato ravo richanyatsoongorora kuona kuti vanhu vane chimiro chakanaka munharaunda uye vanodiwa neruzhinji ndivo vachamirira bato musarudzo dzegore rino. Bato reCCC ratiwo riri kuramba richisvitikana zvikuru nekuramba kwemumiriri weZengeza West muparamende vaJobs kana vari mujeri kuChikurubhi vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirishonga, asi vari kuramba mhosva iyi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Bekezela Gumbo vaudza Studio 7 kuti nzira yatorwa neCCC inzira ichaona vemunharaunda vachitungamirirwa nevanhu vavanoda.
Nzira iyi yakanzwa neCCC inzira yagara iripo Africa yekuti macommunities vanhu vemunharaunda vanopfokeza munhu wavo anovatungamirira, so vati vanhu ivavo ndivo vanenge vane masimba ekubvisa kuti chibvisa munhu iyeyu sekumusetera magols and conditions plus vanhu vemunharaunda ndivo vanoziva munhu anonyatsokuita basa. Vanhu vari kumusorosoro uku havazive zviri kuitika pasi.
Asi kusarudza vatungamiriri nenzira iri kuitwa neCCC kwashoropodzwa zvakanyanya nenhengo yebato reZANPF vataurai kandishaya avo vachange vachizomirira bato reZANPF kuEpworth North.
Yavaroda kutoita ndoinonzi imposition of candidates. Hakuna chinhu chinonzi chaita kuwirirana kwevanhu vari mucommunity nekuti vanhu mwe nomwe ane mafungiro ake. Nzira imwe chete yekuziva zvinoda vanhu zvisina kumbunyikidzana ndeyekuti mwe nomwe avhote pake ega muchivande murunyararo.
Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamafufu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.